nekuti zvo president wedu vamonzora vachiva zvinhu zvakare mutungamiri weMDC Alliance yakanyorwa pachibvumirano chakaitwa musi wa 7 August muna 2017 waita musangano nematori venhau vachipa kushambadza nekutaura kuti anozova shadow cabinet minister mukabhineti yavo ndiani.
Saka ndava nani vadomwa navamonzora kuve makurukota?
Makurukota asarudzwa navamonzora vanosanganisira Senator Morgan Komichi vanova ndivo national chairman wedu, vaitwa minister of defense and war veterans affairs, kwaiswawo vana Sibusubuta Masara, kwaiswawo Maimpariwa nedzimwe nhengo dzakawanda, asi kwese pamwe chete vanosvika pa 26. Vanhu ivava vaiswa kuburikidza nekuti vane nhoroondo yemusangano, vane experience mukabhineti, vakambosiita mukabhineti yeGNU. Vanhu ivavava vane zvirongwa zvavainazvo zvavaiswa imomo, ane vakwanisa kudomawise nemazita. Asi muchavaona nemabasa avanenge vachiita muparliament, muchanzwa zvavanenge vachitaura, nekuti vanhu ivava vari tried and tested pachirongwa.
Sei vamonzora vatora danho irori rekuumba dare remakurukota ivo vasiri muhurumende?
Mukoma Jonga, ndofunga munoziva kuti pasi chigare izvi zvinoitwa munyika dzese dzine demokrasi mune utongi hwejekerere, kuti opposition inoita mashadow cabinet ministers. Mashadow cabinet minister basa ravo nderekuti vaite checkmate pachirungu macabinet ministers ehurumende inenge ichitonga, vachipa anonzi maalternative policies ekuti vanhu vaone kuti iri bato iri riri kupikisa ibato riri serious nenyaya dzemazvematemerwo enyika, nenyaya dzekuchinja upfumi hwenyika, nenyaya dzekutungamirira nyika, kuti hatisipo pamahombwe, nekuti isu tinotora kuti chigaro chatii nacho seopposition hachisi chemahombwe budi, hachisi chekutamba. Saka vamonzora vatora danho iri nekuda kwekuti vaona kuti no, kubvira pavakapinda vanga vachiri kuconsulta kuti who is the best person anokwanisa kuita minister weenergy, anokwanisa minister wefinance, anokwanisa kuita minister wesport, minister weyouth. Ndosaka maona kuti mimi wanyatsodzamisa pfungwa dzavo, vakaona kuti mwana wapresident wedu wekutanga vamogen tsvangirai anova Vincent aitwa minister weyouth, sports, arts and culture, zvinhu izvo zvinoda udzamu.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti vamonzora vange vachiumba dare remakurukota iri?
Ndofunga kubvira pakapinda wamonzora vachiiswa pacongress musi wa 27 December vanga vasina kumbobvira vaisa shadow cabinet, nekuti vanga vachiri pakati pekufunga, pakati pekubvunza, nekuti mudemokrasi hamuna humbimbi ndoga, unotobvunza kubva kune vatungamiri vese kumaprovinsi vanokuteedzera, vaunoteerera, vanokutaurira kusanganisa nesu kuti anokwanisa kuita apa ndiani.
Saka ibasa ripi rinenge richizoitwa nedare remakurukota iroyi?
Ndofunga munoziva imi kuti imi mabazi ehurumende anoti parliament, ogo abva azotizwa executive, executive ndo inenge ine cabinet. But munoziva imi kuti MDC ine maparliamentarians arimo, and MDC basa rayo rainoita ndirekuita checkmate mune zvirongwa zvinenge zvaparwa nehurumende. Hatipo kungoshora 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 tichingotuka pasina chatinokwanisa kuti tinokwanisa kuitawo izvi. Saka basa remaminista emashadow cabinet ministers edu ndiri kutaura kuti apa pamatadza kuita chakati isi tinokuitira zvakati, nekuti isi tirikupa ina alternative pachimunonzi ina alternative. Kana matadza izvi, isu tiripo kuti tienderere mberi neprogramu yehurumende, nekuti hurumende haisi zano, asi hurumende vana veZimbabwe. Saka taakuita pazvirongwa tichiita kuti aiwa kanhaya varume imi makamboitawo penyu, isu taakuitawo pedu. In the same process tichiita kuti tinge tichizvishambadza, hatisi kungoshora zano kuti yatadza, tisina alternative kutokwanisa kuita zvakati kune vana veZimbabwe. Nekuti nyaya yekutonga nyika, nyaya yekutungamirira nyika, nyaya yemaprograms ehurumende haasi mahumbwe. Tikutaura nezveeducation, kuvako kwemigwagwa, kwemabhiriji, kwemadhemu, kwezvikoro, tikutaura nyaya yeikonomi yenyika kuti vana vanofanira kuenda kumabasa. Saka isi tikutaura kuti kana tamo muparliament tine mashadow cabinet ministers, ndo vanenge vachiita inini satapiwa mashakada, ndikakwanisa kutora mari yakati kutax, ndinokwanisa kuendesa kuindastry yakati kuti imuke, ndinokwanisa kuendesa kumaroads, ndinokwanisa kuendesa kumabridge. Tinoti bridge rekwachenda mbuyari wakwe, tinoti bridge rekunotitori wakwe, tinoti bridge rekupumura newakwe. Ndo basa rinenge riri remaministers yedu. Saka handi kuita nhando kwaitwa nevamonzora asi mahumbwe, asi we are very serious panyaya yekutungamirira nyika. We are very serious nemagovernment programs. Hatingoshora bedzi zvekuti hatangoshora kuti havagoni, isi tisina chatinokwanisa kuendesa kumberi kwevana veZimbabwe.